utaulacho kwa nini izo zizi ya andisi kukwanisa andisi kukwanisa ni mfaro nukuti umezira kugara musungwa chunu chinorema ende uri musungwa uri mosha ya unoziwa kuti andina mosha asi uchingova musungwa mufaro wandinawo pari zvino wakawandisa.
Asi kubvira zvamakabudiswa muusungwa makakwanisa here kudzokera kubasa zvakanaka pasina matambudziko amakasangana nawo kubva kubazi rezvedzidzo?
Matambudziko ndakasangana neakawandisa nekuti handiti unoziva mareporting conditions angu ndanga ndisizi ndinofanira kunoreporta every Friday kupolisi. Saka unoziva uku uri kubasa, saka vari kubasa vangavopedzisira vasisandinzwisisi, saka zvanga zvichinetsa zvichiunza futi mafinancial constraints mari dzacho kufamba nokuti kwandinoshandira nekwandinoripota every Friday ndaitobuda mari yakawanda. Unoziva kufamba kwemazuva ano kuri kudhura, saka ndaibuda mari yakawanda lati kushungurudzika kwacho kwakanga kusina kupera, kuramba uchingova mukushungurudzika uchingoenda uchingonoshungurudzwa uchingonodzokera uchingonoripota. Saka zvanga zviri zvinhu zvanga zvisina kundiitira zvakanaka, zvasina kundipa mufaro plasi kusaziva kuti ramangwana rangu rakamira sei, handina zvanga ndichikwanisa kupurana. Saka upenyu hwangu chaihwo hwakadistegika zvisingambobvire.
Pane matanho here amuchatorerawo vamwe vacho ivava vakakuendesai kumatare muchizopedzisira masungwa?
Ndinoona sekuti kuti tione kuti mutemo wateredzerwa. Ndiri kuenda kunoona gweta rangu mangwana, tiri kuda kutotanga kuti tishande naizvozvo kutanga mangwana. Saka ndichaenda kunoona gweta mangwana totanga kutoweka neri kutoshanda nenyaya iyoyo kubva mangwana, toona kuti tozvifambisa sei.
Tichitarisawo nguva yamakapedza muri muusungwa zvinhu zvanga zvakamira sei, zvii zvamunorangarira?
Ndakasangana nenguva inorwadza. Ndakasangana nematambudziko akawandisa pandanga ndiri muusungwa. Ndakarwara ndiripo, dzimwe nguva ndaka ndichitadza kana kuti ndirapiwe zvaienderana nezvandainzwa. Upenyu hwangu chaihwo hwakakanganisika, mhuri yangu chaiyo hazvina kuita zvakanaka. Ndinotorangarira mwana wangu mukuru akatosvika pakutadza pamuviri. Saka zvinhu zvinoramba zvindishungurudza nekuti dambudziko rangu iri rakazosvika pakubata kunyange nevana vangu.
Asi pakurwira kodzero dzenyu zvakakudzorerai kumashure here, muchiri makasimba here kana kuti mamboti aiwa rega ndimbomira pari zvino?
Izvi hazvina kundidzorera kumashure, zvakatondisindisa.